Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 Zvita 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reHarare Residence Trust rinopomera mhosva kanzuru yeguta ravo richiti inotambisa mari yemvura ichiita maworkshop kunzvimbo dzinodhura dziri kunze kweguta. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe inonzi kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika. Ndichakuunzirai zvakabuda mumitambo yeFIFA World Cup pamwe nemitambo yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera mashoko akabudiswa nehurumende anoti kusvika musi wa20 mbudzi vanhu vanopfuura chiuru vakanga vabatwa nechirwere chemanyoka kana kuti diarrhea muHarare. Mukuru wesangano rinomirira vagari veHarare reHarare Residence Trust vaPrescious Shumba vanoti izvi zviri kukonzerwa nekutadza kwekanzuru yeguta reHarare mukupa vagari mvura yakachena. VaShumba vanoti kanzuro yeHarare haitori dambudziko remvura muguta sechinhu chinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza, vachiti mari yemvura iri kushandiswa kuita maworkshop kunzvimbo dzakaita seVictoria Falls, Kadoma, Kunyanga nedzimwe nzvimbo, vachiti mari yemvura inobhadharwa nevagari inofanirwa kushandiswa mukutenga zvokuchenesa mvura yemuguta.
Dambudziko remvura mukati meguta reHarare idambudziko rashungurudza vagari kwenguva yakati rebei. Mukatondera kuti waiwe executive mayor weguta reHarare vaSolomon Tawengwa ndonyaya yakavaita kuti wazobviswe muhofisi yekuti wakanga vatadza kugadzirisa dambudziko remvura, watadza kugadzirisa nyaya yekuwanikwa kwemishonga yekuchenesa mvura. Saka kana tichitarisa nyaya yema water treatment chemicals muguta reHarare, hationi sekuti council inozvitora setop priority area.
Chii chinokonzera kuti muone izvi nenzira iyi vaShumba?
Wanokwanisa kuisa shungu dzavo nemari zhinji mukuita maworkshops anoitirwa kunana Victoria Falls kasingaperi, vachibhadharirana meya vanoenda vachiita sekuti vari kutokwira kombi kuenda ikoko, vachienda nekudzoka, vachienda kwamutare, vachienda kukadoma, vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira kunyanga, vachiti vari kuita maworkshops emainduction emacounselors nemaofficials. Asi tikatarisa mari inobuda ikoko imari yakawandisa zvikuru, ende panenge pachibuda mari inenge ichiita ari maUS dollars.
VaShumba, izvi zvinonetsa papi uye zvinonetsa sei?
Tinoshamisika nazvo kuti kana yanguva yekutenga mishonga yekugezesa mvura yekuti vanhu vagone kumwa mvura yakachena, wanoita sekuti rato wedambudziko. Wanoita sekuti kana wakuma water treatment chemicals, ndopa wanotanga kutaura nyaya zvekushaikwa kweforeign currency, ndopa wanotanga kutaura nyaya yekunge wanonge wakuti wachapiwa, ndopa wanotanga kunyanya kutaura pamusoro pema wane ma excuse akawandisa kana tasvika pama water treatment chemicals.
Abo vange vari mukuru wesangano rinomirira vagari vekuta reHarare, reHarare Residents Trust, vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe yeMonetary Policy Committee inonzi iri kuronga kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika ichiedza kusimbisa mabudiro nemafambisirwo emari yekunze. Pari zvino mabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika anosara nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvemari yekunze azvinopinza munyika, imwe yacho vachizopiwa nemari yemunyika. Izvo nyanzvi mune zvenyaya dzeupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vanoti nyaya yemari inosara mumaoko mehurumende yakawandisa, vachiti zvinokonzera kuti vemabhizimisi emunyika nevekunze vanoda kuita zvemabhizimisi munyika vafunge kaviri.
Nyaya yemaretention rates inyaya inoita kuti avo vanenge vane mabhizinesi avo muZimbabwe, kana vamwe vanenge vachida kuuya nezvitengeswa zvavo kuti vavhure mabhizinesi avo muZimbabwe, zvinoita kuti vasava nekusununguka nekuchengetedza mari yavo uye nekuita bhizinesi ravo muZimbabwe. Izvi zvinodaro nemhaka yekuti veReserve Bank vanenge vachiti pamari dziri kupinda, mari dzamunenge mawana mushure matengesa imi vemabhizinesi, isu veReserve Bank tichange tichibata imwe mari, let's say 40%. 40% iyi ichizenge ichizoshandiswa kuti inozochinjwa kuti iite maRTGS vachishandisa mutengo uri kushandisiwa muinterchange auction.
Chakaipa apa chii amai Mutambasere? Izvi zvinokonzerei?
Zvinoita kuti maprofit kana kuti mari dzinozobatwa neavo vemabhizinesi dzidzikisire, nekuti ivo vanenge vachitenga kazhinji kacho maraw materials avo, kana kuti pavanenge vachibhadhara transport nezvimwe zvakadaro vanenge vachishandisa maUS dollars. Kana vachinge vatengesa vawana maUS dollars, hazvisi zvinhu zvakanaka kuti central bank youya iyo ichida kutora mari idzi ichida kuti dzichinjwe nemutengo uri pasi vachishandisa interchange auction.
Asizve vanoti vanoda kugadzirisa nyaya iyi nokudzikisa mari iyi kubva pazvikamu makumi mana kubva muzana. Pane chakaipa here apa?
Kunyange tichite hedu zvakanaka kuti vatarise kuti vadzikise kuda 40% iyoyo vaidzikise kuenda kupesenteji iri nani, asi pachinge pachingova neyavanoti retention rate, zvinoreva kuti varidzi vemabhizinesi vanoshaya rusununguko kuti vanatsoita bhizinesi ravo vakasununguka munyika yeZimbabwe, kuti vanyatsochengetedza mari dzavo mumabhengi eZimbabwe vakasununguka, nekuti vanenge vachitya mitemo yakaita seiyi inotendedza Reserve Bank kuti ichange ichipinda mumaakaunti evanhu vemabhizinesi vachitora mari 40% vachiichinjirudza kuti itwe maRTGS. Izvi zvinodzivirira kuti kunyange varimo munyika vane mabhizinesi, kana kuti vamwe vanenge vachida kuzotangawo mabhizinesi munyika, kuti vasununguke kuita seizvi, nekuti vanenge vachityira maitiro akadai anenge achiitwa neReserve Bank.
Amai Mutambasere, munoti kune veMonetary Policy Committee, chii chamunovakurudzira kuti vaite sekuona kwenyu?
Tinokurudzira kuti veMPC vatarise dzimwe nzira dzinoita kuti vane mabhizinesi kudhara muZimbabwe nevamwe vari kuda kunge vachizouya muZimbabwe vauye vakasununguka. Chekutangisisa, tinoramba tichishiedzera kuti dai va tarisa nyaya yedollarization nekuti nyaya yekuti munyika munoramba muchiva nemitengo yakasiyana siyana kuti RTGS kuti US dollar kuti rand zvinokanganisa maitirwo ebusiness zvinokanganisa avo vamwe vanenge vachida kuti vauye munyika vanenge vane kakutya kakuzeza kuti hatizivi kuti veMPC vacho vachataura zvakaita sei mangwana vachazobata here 40% vachazobata here 50% izvo zvinodzivirira kuti nyika iende mberi kunyanya panyaya dzemainvestment kunyanya panyaya dzekuti vanhu vanenge vachida kuuya kuzotanga mabhizinesi avo muzimbabwe
avo vange vari nyanzvi mune zvenyaya dzeupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Komiti yeNational Executive Council yebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC nezuro rakabvumirana kuti vasiro Ramaphosa varambe vari mutungamiri wenyika nemutungamiri webato reANC kunyangwe havo vane mhosva dzavari kupomerwa. Imwe mhosva iri kupomerwa vaRamaphosa ndiye kubiwa kwemari yavo inoita mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica akanga akapigwa musofa remumba yavo kuBrazil ravo rePalapala uyezve vachinzi vakada kupa vanhu vharamuromo. VaRamaphosa vari kuramba kuti vane mhosva. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza kuti vatiudze mamiriro akaita nyaya iyi.
Ndoma chinoda kuti vateereri vazive ndechekuti parizvino nyaya vaRamaphosa vasarudza kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachiedza kuti ripoti yakabuditswa nepanel yakasetwa neparliament yemusouth africa igone kumbosendekwa padivi nekuti pane zvavari kuti havasi kugutsikana nazvo mukati meripoti imomo. Saka nokudaro bato reANC vatungamiri vavo vanodezwa kuti National Executive Council vabva vati nokuda kwezvaitwa navaRamaphosa vachati vamiriri vavo veparamendi vasatsigira ripoti iyi kusvika matare atura mutongo wavo pamusoro pekuchema-chema kwaita vaRamaphosa. Saka ndoo mamiriri azvaita.
Profesa, izvi zvinorevei? Mungatitsanangure zvishoma pamusoro pezvamataura izvi.
Zvazvinoreva ndezvekuti vaRamaphosa vacharamba vari mutungamiri weAfrican National Congress vacharamba zvakare vari mutungamiri wenyika yeSouth Africa.
Dzimwe nhengo dzebato iri dzinomboratidza padzimire here maererano nenyaya iyi?
Tikatarisa iyo mazuva abuda ripoti iyoyi unotoona kuti nhingi nanhingi havasi kufarira vaRamaphosa, vari kuda kuti vaRamaphosa vavanzayo chisiyai basa. Vamwe vaitoda kutoti vatosiya basa musi wabuda ripoti chaivo, asi kune vamwe vari kumira navaRamaphosa vari kubva vabuda pachenavo vachiti ai mutungamiri wenyika haasati abatwa nemhosva, saka ngaarambe ari pachinzvimbo chake. Uye ivavo vari kubva vati ai ngaatoenda anokwikwidza kumakwikwi achange ariko kubva musi wa16 kusvika musi wa20 December ekuti ndiani achange achitungamira bato reAfrican National Congress. Saka makakatanwa chaivo. Ndokuti chingade kuziva vateereri zvakare ndechekuti zvese zviri kuitika izvi zvinofanira kutariswa maringe nemakwikwi ari kuuya econgress. Vanhu vanenge vachiedza kusvibisana dzimwe nguva, dzimwe nguva vanhu vanenge vachiedza kungoti angoti tsvedzu avo vasina mudi vobva vatoti ai haachatodiwa mumakwikwi aya. Saka muchaona kuti tikadarika makwikwi aya nyaya idzi dzinogona kumbodzimurika mbijana nekuti vanhu vanenge vasina chekunyanya kurwira maningi.
Havo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Kutongwa kwa mmiriri wezengeza West mudare reparamende va Jobs Kala pamosha yavari kupomerwa yekunzi vaka viringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare dzaka kwakatanga muharare nezuro vachiramba mosha yavari kupomerwa iyi. Vasikala vakasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi zvizere.
Muchuchisi wenyaya iyi Vazebedaya Bofu vaudza Dare kuti vasikala vakaudza vanhu vaive parufu rwenhengo yebato ravo Citizens Coalition for Change muzvare mo Blessing Ali musi wa25 Chivabvu kunyatsime kuchitungwiza kuti muzvare Ali vakange vaurayiwa nenhengo dzezanu PF. Vabofu vati mashoko avasikala aya aizokanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi, saka nokudaro vati vakavhiringidza nyaya yavaiziva kuti iri mumatare edzimhosva. Vachibvunzwa nemutongi wedare kuti vanotambira sei mhosva yavari kupomerwa iyi, vasikala vapindura vachiti havana mhosva. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vabva vasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe. VaBhamu vati vhidhiyo iri kushandiswa nehurumende kupomera vasikala mhosva hairatidze kuti vane mhosva yavakapara uye haitsigire zviri kutaurwa mumapepa emhosva.
Vari kuramba mhosva vachiti hava vhidhiyo yavari kunzi yakatorwa pasocial media havasi vavakaiposta chokutanga chechipiri ivhen ukatarisa vhidhiyo yacho zvanonzi mashoko avanonzi vakataura ivo vachiramba kuti vakavataura ivhen munhu akambofunga kuti pokutanga ndivo vakamataura haisi mhosva takatarisana nebumbero romutemo renyika ino.
Rimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo vatenda kuti vaudza Dare kuti hapana umbowo hunokodzera kuti nyaya iyi ienderere mberi vachiti mapepa ekupomera vasikala mhosva haana mhosva yaari kuburitsa pachena. Vabofu vati hurumende ichasvitsa zvinyorwa zvemhinduro yayo kudare nemusi wechitatu. VaNkomo vati ivo semagweta avasikala vachazopindurawo mukupera kwezuva nechishanu pane zvinenge zvataurwa nehurumende.
Nyaya iyi trial yatanga asi pazonzi vachuchisi venyaya vamiriri vehurumende vati vanoda mukana wokuti vashinyore vachishandura zvatanyora kuti aiwa mapepa mamiriro akaita asi kutaura kuti vasikala vakapara mhosva. Saka naizvozvo vachuchisi vanoda kumbotorawo mukana wogara pasi vonyora ende vachange vachiisa mapepa avo pamberi pedare nechitatu isu tozoshandura zvavanenge vanyora nemusi wechishanu.
Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati vachatora mutongo wavo pachikumbiro chavasikala ichi musi wa13 zvita. Vasikala vakatarisirwawo mudare musi wechitatu pari kutarisirwa kuturwa mutongo panyaya yavari kuda kuti mutongi ari kunzwa imwe nyaya yavari kupomerwa amai Tafadzwa Miti yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali ageze maoko ake panyaya iyi vachiti mutongi uyu ane divi raakarerekera. Vanofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vaPius Jamba Mukandi avo vakazosungwa nenyaya iyi vakatobvuma pamberi pedare kuti ndivo vakapamba pamwe nekuponda muzvare Ali. Magistrate Miti mukupa mutongo wavo pakunyema vasikala mukana wekubvisa mari yechibatiso vakati munhu anogara achibatwa nemhosva kunyange hazvo vasikala vasungwa kanodarika makumi matanhatu asi vasina kana kumbobatwa nemhosva. Mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzoviga mutumbi wavo kusvika vasikala vaburitswa muusungwa. Dzimwe nhengo dzeTriple C gumi neshanu dzinosanganisira mumiriri wechitungwiza North Mparamende vaGodfrey Stole dzakapiwa mukana wekubhadhariswa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva yakareba asi vasikala vakanyimwa mukana uyu kakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday vanorwira kodzero dzevanhu muBulawayo vanoti havasi kufara negurukota rezvemari vamuturi Ncube pamusoro pekutadza kwavo kupa mari kuti nyaya yekukura hundi igadziriswe. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura urongwa hwekugadzirisa nyaya yekukura hundi mwedzi miviri yapfuura paine tarisiro yekuti madzishe achatungamira kugadziriswa kwenyaya iyi. MuNewsday makare sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reElection Resource Center rinoti mhirizhonga mune zvematongerwo enyika iri kukonzera kuti vanhu vasaenda kunonyoresa kuvhota. Mukuru werimwe sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti kusapihwa ruzivo rwakakwana nemhirizhonga ine chekuita nezvekuvhota kuri kukonzera kuti vanhu vasanyoresa. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti ravhuma kubatsira Harare City Council nemari yekunze kuti ikwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura yeguta iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Naivedwe koiye jobu skala uyu yakapara chaye chaiyo ndeipi nyaya chaye chaiyo yaskala nyaya yaitaura kuburawa kwa mo blessing ali inyaya yakanga atumwa navabereki vamo blessing ali kuti ataure saka vaida kuti arege kutaura zvatumwa here koiye mo blessing ali ana burawa here ndo akaburawa naye munhu wezano saka chavanorambira vakavharira jobu skala chi Jobu skala webacha omutonga zvere kana kuti vakadomugweva ndomugwevo wake wokugara mujere varume ngatirege zvatiri kuita izvi nyika itichaisiya iyi hakuna muridzi wenyika wakasvagwa kabata nyika hama dzangu regai kuchingurudza jobu skala vedu vetinokumbira free jobu skala ngabudiswe mujere nokuti jobu skala hana mhosva yakapara vane mhosva dzavakapara vari pashe vana muhadhi vakapa vanhu vari pashe vana chiwenga vanochungurudza vana meri mubayiwa vari pashe havasungwi toenda zvepanyaya yachiwenga nameri vamwe vanonzi mutemo unoti kana mwana asina kukwanisa 18 years haindi kuna baba asi uyu wameri chiwenga wakatoregwa vana womutemo unotarira kuti uyu ndowe zanu pf uyu ndokupi kana kuti mutemo unotaura kuti tarira kuti uyu ndi vice president uyu asi vice president nokuti isu mutemo tichiuziva unoti mwana kana asina kukwanisa 18 years hatogwi nababa vake unogara namai kusvika akwanisa 18 years chiwenga ngaape mari vana vake asadzvanyirira mari nokuti iye zvaari vice president
Ini ndinoitwawo Leon ndiri muno muSouth Africa kuBakersfield ndinoda kutaurawo pamusoro pemutungamiriri wemiriri weZengeza West vaJobu Skala panyaya yekutongwa kwavo ndichikurudzirawo kuti vaJobu Skala dai vabuditswawo musungwa vakwanisa kupuwa mari mukana wekubvisa mari yechibatiso nekuti takatarisa vaSkala havana mhosva kune vanhu vanopara mhosva asi havasungwi tinotiwo dai vaburitsawo vaSkala mutongi wedare dai akwanisa kunzwirawo vaSkala kuti vabudiswe muusungwa semunhu agara nguva refu muusungwa
magadi Studio 7 zano hatichambodi kana kuwane zvayo zano hatichamboidi zano kuina mawadhi 3 hakuna zvinhu zvakadero kubirira kwakoka hakuna zvinhu zvakadero kubirira kwakoka hapachina munhu achamboda kana kunzwa nezvezano kubirira kwakoka kwaitwa ndokuchandongodokumbira nokumbira kuti nestieka sadzo dzitwe zvakanaka United Nations anofanira kuuya vafambise sarudzo nokuti tawane kubirirwa nemazuva anaya pane zvimagetsi ari kunetsa muzimbabwe hapana zvinhu kudhura zvinhu vacho kudhura mari yacho yanoti ndenyika imboremekedzewino nachidungodonha haya mahwani chocho hachadi kana zvimwe zvezano
ndine chikumbiro chokuti kungoiswa mutemo wokuti kana usingagoni kuzvivhotera hauvhoti nokuti zvounoda hauzvizivi kwakaitwa adult literacy tichipinde muindependence yokuti munhu udzidze kunyora nokuverenga kuziva zita rako iye sei usinawo shungu yokuti ugone kunyora mukore uno ko vanhu rudziko vanotaura kuti hatigoni kunyora asi ukavatarisa vanenge vaine mafoni yavanotofona vachiziva kuti ndafonera nhingi wogotadza kuisa xbox chat aiwaka chendaunodzidzira kuvhota kuitira kuti uzive waunoda uye ndinokumbira kuti vachamisa musanetseka nevanhu vakapuwe pfumba muromo yema40,000 nezanu pf muparamendi aiwa vazviburitse basi ingopai mazita avo kuti hewo vanhu avo vakapiwa pfumba muromo ndofunga paramendi yasarirwa nemwedzi mushoma kunge iriko kuti paitwe maelections vachasara nechikwereti che40,000 ichocho sezvakaita vamwe zvavanozosarawoonana nezanu pf kana kuti vanenge vajoina muonzora pamwe ndivovapa mari dzokuti vadzorere zvikwereti izvo ndakaona imwe vhidhiyo yeumwe mudzimai kugambia echi ramba muparliament kuti mari dzatiri kuzvipa muno vanhu vechitambura kunzoko tinoenda tichinoti chiipa vari zvino vemuno umu vakatoti zvaita kuti vavapiwe chioko muhomwe nezanu pf regerai vakadaro vasidzinga basi uye mayouth muripiko nyika inokusunungurwa yakanosunungurwa nevanhu vamwe vacho vanga vasingagoni kutonyora kana kudii vasina kuenda kuchikoro asi vaiziva kuti tine kodzero yokuti tisununguke imwe hamudi kusununguka maakuite basa rokuende kumakozodo nezvinodhaka kore mangwana renyu rinoti chii kuti muitewo madzibaba nemadzimai ane misha yavo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, yasvika nguva yemutambo wenhabvu. Semazuva ose tinai Brian Msekwiwa kuti atitaurire pane zvakabuda mutambo yanezuro. Brian, tasvika muround of 16 dzava kuitika idzi. Tiudzewo pamusoro pemitambo miviri yakatambwa nezuro.
Yes, tasvika kumakwerere chaiko. Mutambo miviri yanezuro kwakatamba Croatia neJapan. It was quite a contest. 50-50. Umfa mutambo wa swika kuma penalty shootout. I could tell the Japanese team in Otamba, as I said, by the time, with one man speed, who don't give up. Saka, wakakwanisa ku Mrs. Zanane, one of the contenders, Croatia, it's a good team. Umfa, wakakwanisa kuma penalties. But, wakakwanisa kuma penalties. Uno qualifier saka Croatia yakwasa kuva Japan muma penalties ikapinda mu quarter finals then kwaita Brazil ne South Korea. As I said, it was going to be a one way road for Brazil. Yakashaya chance in the South Korea ikapesera ya knock out as well. Saka ma teams akashitarisira kuti vangata qualify to the next round.
Nasi tinoona timu ya Sara Yega kubva kuAfrica, Morocco ichitamba neSpain. Unozviona sei?
Apo pakaoma mukoma wande. Morocco itimu inotamba zvinonwisa mvura and itimu yekuAfrica inosupporta. But at the same time, I think Spain a loss yakaita musunoyu. I think yakaita kuti it will awaken. Saka ndirikuona a very, very exciting match. Morocco is now kezerao, my other African teams are looking at my quarterfinals. At the same time, Spain is a powerhouse. It is going to be very nice, Mangwana, and very exciting. Then we have Portugal, New Switzerland. Nzukura Portugal is quite tough winners. Nyore zvayo. Kuti kwanisa kupinda muma quarterfinals. You know, with on the ground, the experience, Nenye yangu tuwe is just a better team.
Aya, sema zvuva yese tinenge tiri tese zvakare nhasi kuti ugotitaurira zvinenge zvabuda pamitambo miviri iyi. Tinotenda chaizvo Brian.
Thank you, Mkuma. Bye-bye.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHarare Residents Trust rinopomera mhosva kanzuro yeguta ravo richiti inotambisa mari yemvura ichiita maworkshop kunzvimbo dzinodhura dziri kunze kweguta. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe inonzi iri kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika. Nhasi kumitambo yeFIFA Soccer World Cup, nyika yoga yemuAfrica yasara kumitambo iyi. Morocco ichatamba neSpain mangwanani ano, Portugal ichizotamba neSwitzerland masikati anhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Ntungamiri Nkomo.